manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anasi uri musi wechina, Gunyana 16, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokoka maZimbabwenzi ese vari mudunhu reDMV. Isu sedunhu reDMV takaona zvakakodzera kuti ambassador wedu mutsva timuchingamidze asangane nevana veZimbabwe vanogara muDC, Washington, Virginia neMaryland.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington DC zvosangana nemiriri weZimbabwe muAmerica nemusi wemugovera. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo nekodzero dzevanhu dzinoti mitemo yeminda uye yezvicherwa isina kuvandudzwa ndiyo yave kupa kuti vari mumamisha vakawanda vagare vakabatira ura mumaoko sezvo vari kumanikidzwa kutama. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nemumwe kana kuti 4551. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga kupararira wasvika pazviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe zvine makumi masere nevatatu kana kuti 127,083. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezviviri nezana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 2,892,137. Vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nezvitatu nemakumi mashanu nevasere kana kuti 1,963,058. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vari kuita zvidzidzo zvekuva varayiridzi vari kukumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapindire kuitira kuti zvikoro zviri kuvadzinga zvivape mukana wekudzidza nekunyora bvunzo panguva iyo vanenge vachitsvaga mari dzechikoro. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Sangano rinomirira vadzidzi ava reCouncil for Student Teachers kana kuti COST rinoti kubvira pavhurwa zvikoro izvi svondo rapfuura, makoreji mazhinji ari kurambidza vadzidzi kupinda muzvikoro achiti vanofanira kutanga vabhadhara mari yese. Mumwe mudzidzi wepaBelvedere Teachers College uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo achitya kuzodzingwa zvachose ati tariro yavo yave yemutungamiriri wenyika.
Kuna mukuru wedu His Excellency Comrade Emmerson Mnangagwa Dambudzo akati achipinda pachigaro akati is a listening president, munhu anoteerera. Saka chikumbiro chedu ndechekuti atiteerere sema students kuti tiwane kudzidza, because the future ndedu mayupi tirikugadzira future yedu nefuture inotevera.
Hatiwo vamwe vabereki vavo vakadzingwa mabasa uye vamwe vari kuedza kana kutengesa zvipfuyo asi zviri kuramba. Mumwe mudzidzi ati dzatove svondo mbiri zvikoro zvabvurwa asi vasingadzidzi uye havachaziva kuti voita sei.
Vanhu vose vanongova nomubvunzo wekuti saka tichasvika rini tichigara panze tichaita sei nekuti sekumira kwazvakaita izvi hapana anoti ndokwanisa kuwana mari nekukasika. Asi tinokwanisa kuwana shoma. Asi ukawana shoma uri kunzi waita hako wabhadhara haupindi mukati.
Vaino kumusasu vanove trustee weCoast vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vakawanda pachikoro cheMorgan Zintech vakatotadza kubhadhara mari dzekotoro yekutanga wechikumbiro chavo kuti college iyi irege vadzidzi vanyore bvunzo vachitsvaga mari.
Izvaizvizvi vanhu vazhinji vakaita sei? Vakaomerwa zvokuti tori nevamwe vedu vakatotadza kubhadhara mari dzekuTP vakatotadza kuwana mari zavo avo. Saka zvokuti mari iyoyo 29,100 zvaizvizvi inogona kunetsa. Saka tenge chitokumbirawona kuti iri government yokwanisa kusubsidiza kuti vana voita se vonyora mazama avo oeosi vana vonyora mazama asiwo vogona kuzobata kana mari results pane kuti onzi nekwese kwatakabva kuzvakaoma onzi hauchanyora sawa.
Kunyange hazvo hurumende ichiti vadzidzi vanofanira kuronga nzira dzekubhadhara mari vachidzidza, vakuru vakuru vemakoreji aya vari kuramba izvi uyewo vamwe vashandi mubazi redzidzo yepamusoro vanoti izvi hazvisiri pamutemo. Va Steven Mashawa Mariwo avo vari mukomiti yeCoast vaudza Studio 7 kuti vachaidzana pose pavanogona kutaura nehurumende kuti vadzidzi vese vakwanise kunyora bvunzo.
Zvatichatoita seCoast tiroda kuvaita kuti tikwanise kunyora tsamba inoenda kuhurumende titaure navo kuti aiwa udzai maprincipals emacolleges ese kuti tigare pasi titaure tiite payment plan ndokuti tikwanise kubhadharai uye tikwanise kupedza kumacourses edu atiri kuita.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota redzidzo yepamusoro vaAmon Murwira kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi svondo rapfuura vakavimbisa kuti vachagadzirisa nyaya iyi.
Regatigoita look into it. Normally mapayment plans they are a normal way of running universities and colleges. So it's a matter that has to be clarified. Chaclarify atoona kuti chii chiri kuitika.
Asi vamwe vadzidzi vaudza Studio 7 kuti zvisinei nemashoko avamurwira vakaudzwa nemumwe mushandi mubazi iri kuti hazvisi pamutemo kuti vadzidzi vaite mapayment plan.
Takasvika ikoko vakatiudza kuti nyaya dzemapayment plan nenyaya dzekuti mwana haasi kudzingirwa school fees zvinhu zvinongotaurwa in politics hazvisi zvinhu zviri mugovernment. Zviri mugovernment ndezvokuti munhu anofanira kubhadhara fisi yake yakakwana wozotanga kudzidza.
Hatina kukwanisa kunzwa kuvakuru vakuru vemakoreji eMorgan Zintech neBelvedere sezvo vange vasiri mumahofisi avo. Zvimwe zvikoro zvepamusoro zvisiri zvevarayiridzi zvinobvumidza vadzidzi kuita mapayment plan kuti vadzidze vachitsvaga mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kusangana nemusumo mugovera apo zvichasanganawo nemumiriri weZimbabwe muAmerica vaTedious Chifamba. Mumwe vari kuronga gungano iri amai Cassandra Sibandaguni vanoti zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington neVirginia nedzimwe nzvimbo zviwane mukana wekuchingamidza miriri weZimbabwe muAmerica sezvinoitwa pachivanhu. Amai Sibanda vanoti pamusangano uyu pachange paine makuwerere akawanda kusanganisirawo zvekudya nemimhanzi yekuZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Musamugovera tichange tichingamidza ambasada wedu mutsva vachifamba vachangouya muno mudunhu reWashington DC.
Ndianani vachange vari pachirongwa ichi?
Tinokoka maZimbabweans ese vari mudunhu reDMV. Isu sedunhu reDMV takaona zvakakodzera kuti ambasada wedu mutsva timuchingamidze asangane nevana veZimbabwe vanogara muDC, Washington, Virginia neMaryland.
Veruzhinji vari kutambira sei chirongwa chenyu ichi?
Veruzhinji vari kuzvifarira chaizvo nekuti tinofarira kuvaka hukama hwedu pakati pedu pecommunity nepakati pevanoshanda kuembassy. Saka vari kuzvigashira zvakanaka chaizvo.
Vari kuuya kuchiitiko ichi vangatarisira chii?
Vari kuuya tiri kungotarisana kuti uyu mukana wekuti mhuri yeZimbabwe vaziye vashandi vekuembassy uyezve tichange tine bhendi remarimba vanenge vachitiridzira marimba. Tichange tichiridzawo nziyo dzakangosiyana siyana dzekuZimbabwe tichidya tiri pamwe chete. Chikafu embassy yedu pamwe chete nenyaradzo vakatipa donation yekuti titenge chikafu. Saka aiwa chikafu chinenge chakawanda zvese nekudya nekunwa zvinenge zviriko.
Tiri panyaya yechikafu, zvii zvamuchange muri kubika zvinofarirwawo nezvizvarwa zveZimbabwe?
Pazvizvarwa zveZimbabwe pakangoita nyama yemombe, pakaita huku, aiwa zvatofamba nemuriwo nesadza tinenge tatofara. Saka ndozvichange zviriko.
Tichitarisa kuti panguva ino inguva yeCovid-19 zvii zvamuchaita kuitira kuti vanhu vachengetedzeke utano hwavo?
Saka tinokurudzira vanhu vese kuti zvedu zvetsika yedu yekuZimbabwe zvekukwazisana zviya nemaoko, tirege kukwazisana nemaoko, uyezve zvekuti timbundirane tirege zvekumbundirana, uyezve kupfeka mamaski nekuita social distance. Saka tiri mupaki muground rakakura chaizvo zvekuti vanhu vanogara vakapatsanuka zvakanaka.
Avo vangu ari amai Cassandra Sibandaguni vachitaura vari parunare naMavelous Mhlanganya uyo Studio 7 vari muVirginia muno muAmerica. Zvichakadaro, mumiriri weZimbabwe muAmerica vaTedious Chifamba vanoti vari kufara zvikuru negungano rarongwa nezvaro reZimbabwe izvi, vachiti zvichava pamukana wekuzivisa vanhu mabasa anobatwa nemuzinda wavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Takakosha zvikuru of bringing the embassy kune community of Zimbabweans, you know, as part of our diaspora engagement. Saka tichida kuti vafile comfortable neembassy yavo, you know, and to explain kuti mafunctions eembassy akamira sei. We are there not just to process documents, but also to share information on investment opportunities in Zimbabwe, among other things.
Muri kutarisira kuti muchange muine vamwe here vanobva kuembassy yenyu vachange vari kutsanangura mabasa amunoita?
Hongu, ndiri kuya neembassy yese kuti tiite tisangane nemhuri yeZimbabwe. Tibvise kana paine kakutya kana kakunyumwa kana chingave chii chinotadzisa kuti tiite mubatira pamwe. Toda kuti tizvigadzirise izvozvo.
Vanhu vazhinji kubva munguva yapfuura havanyatsonzwisisa kuti embassy basa rayo chaizvo nderei. Munganyatsotsanangura here? Embassy ine chekuita here nezvemapato ematongerwo enyika?
Embassy inomira paimhuri yese yeZimbabwe. Hazvina basa nekuti uri bato ripi, ringave rezvematongerwo enyika kana remachechi kana chii. Embassy ndeye munhu wese weZimbabwe, and tichida kuti tibatsire kumirira even marights emaZimbabweans muno muUnited States. Kana paine zvekuitwa zvinombunyikidza marights emaZimbabweni nehurumende yemuno, tichida kuti zviziye kuti patinotaurawo nehurumende yemuno tichinge tichiisa pamberi marights and mainterest emhuri yeZimbabwe.
Mumiriri weZimbabwe muAmerica vaTedious Chifamba vachitaura vari parunare muWashington DC naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, mumiriri wekambani yenyaradzo Group North America vaIsao Mavindidze vanoti vachange vari pamusangano uyu vachishambadza zvinoitwa nekambani yavo. VaMavindidze vanoti zvakakosha kuti makambani ezvarwa zveZimbabwe ari kune dzimwe nyika atsigire magungano anenge achisangana vanhu vekumusha. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Nyaradzo ichange iripo pagungano iri richaitirwa kugamuchira ambasada. Zvizvarwa zvomuTMV zvinova ndizvo zviri kuronga gungano iri vakauya kwatiri vakakumbira kuti tivabatsire kuronga gungano iri. Zvikava zvinotifadza zvikuru, saka tiri kusponsa gungano iri.
Zvakakosha sei kuti makambani ezvizvarwa zveZimbabwe vari muno mudiaspora vashande nemizinda iri munyika dzavanogara?
Kwatiri tinoda kuti tirambe tichishembedzera message funeral policy yenyaradzo yakagadzirirwa yakanangisa vanhu vari kuno kudiaspora uyezve kugamuchira ambassador yedu chinhu chikuru kuti tichange tichishanda neembassy yedu neconsul staff kuti izvo kana pakava nedambudziko rokushayika kuvanhu ndivo vanenge vachitibatsira kuprocesa mapepers nezvimwe zvakadaro saka tiri zvinhu zvikuru kuti tisangane nevanhu vanoshandira embassy yedu nokugamuchira ambassador I think makambani okuzimbabwe ari munomu anofanirwa kushanda nezvitsvarwa zvomuno kuitira kuti tizivane sesu tinotengesa maproducts akatarisana nezvizvarwa zvokuzimbabwe izvi zvakakosha kwatiri kuti tive tinoonekwa nokunge tinobatsira mitambo yakaita seiyi uyezve pari zvino hurumende iri kuda kushanda nediaspora kugadzira diaspora policy saka tinofanirwa kuti tive tinoonekwa tichipa input yedu kuti diaspora policy yakanangana nesu vagari vekuno nezvatinenge tichidawo kumusha ikoko zvive zvinonzwika kubva kumavoices edu
mumiriri wekambani yenyaradzo group north america vaisawo mavindidze vachitaura vari kunorth carolina namavelasi muhlanganya uye westudio 7 yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Australia yanyorerana chibvumirano chitsva neamerica nebritain munyaya dzekudzivirirwa kwenyika idzi chibvumirano ichi chichaita kuti nyika idzi dzidyidzane munyaya dzeumhizha munyaya dzekudzivirirwa kwenyika izvo nyanzvi dziri kuti munongedzo mukuru wakanangana neurongwa hwechina kunyika idzi asi vakuru vakuru mubritain vanoti danho ratorwa iri harinei nenyika imwe chete asi vari kuona zviri kuitika vanoti nyika nhatu idzi dziri kushushikana zvikuru neurongwa hwemauto emuchina mudunhu reindo-pacific North Korea inoti yabudirira muurongwa hwayo nhasi hwekuedza kushanda zvakanaka kwezvombo zvayo zveballistic missiles zvombo zvemuchadenga izvi zvaedzwa zviri pamusoro pechitima kanova kekutanga kuitwa nezuro South Korea neNorth Korea dzakaedza zvombo zvadzo munguva dzakasiyana izvo zviri kuonekwa senzira dzekuratidzana masimba pakati penyika mbiri idzi zvemitemo nekodzero dzevanhu dzinoti mitemo yeminda neyezvicherwa isina kuvandudzwa kubva munguva yerodhisha ndiyo yave kupa kuti vari kumaruwa vakawanda vagare vakabatiraura mumaoko sezvo vave kumanikidzwa kutama vachisiya misha yavo makuva nenzvimbo dzavanoeresa zvinhu zvakaita manyamamire nerongo kune vanhu vari kumashonaland east kwakaseke kuuzumba uye kumisha inoti tome kawa nekatsukunya kwamutoko uye kuchikomba kuchivhu vanhu ava vari kuda kutamiswa kuitira kuti makambani ekuchina achere matombo akakosha egranite vamwe vakatarisana nekutamiswa vari kuchipinge kumanikaland nechilonga kuchiredzi minda iyi iri kupiwa makambani evachena anonzi anodyidzana nehurumende pasi pemutemo wecommunal areas act mutungamiri wenyika ndiye ane masimba ekuona kuti minda iri kumamisha iyi yashandiswa sei vanhu vekumaruva havana magwaro kana kuti matitle deeds uye mitemo iripo inonzi haisi kunyatsovachengetedza mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vatinomuda ishe chinyoka uye mukuru werimwe sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa recenter for natural resource governance vafarai maguhu totanga nekunzwa kubva kuna vamaguhu
nyika yese iri kuchema nekuda kwemapirwo ari kuitwa ari kunzi mainvestors maspecial grants vapiwa maspecial grants ivavo havasi kutaura kunyange nemadzishe nemadzimambo emunzvimbo imomo havasi kutaura nevagari vemunzvimbo imomo mutemo uri kutyorwa pa hakuna munhu anotenderwa kunoita prospecting kana kuti exploration muyadi yemunhu. Asi zvinhu zvese izvozvo zviri kuitika. Saka ndingati dambudziko ndereku, especially utungamiri weZimbabwe, pakuti one, vari kutadza kushandisa chiri mumaoko avo nekuda zvekupema kuti nyika yedu isimukire. Chechipiri, vari kuita zvibvumirano nemaforeigners zvekushungurudza vanhu vavo. Saka idambudziko ndorinonzi muchirungu a resource case.
Vachinyoka, tipe pfungwa dzenyu.
Ndakateerera vamakuva chitaura. Ini somunhu unotsigira hurumende ipo, ndobhandawa kuti ndofanira kuti ndikakavadze zvavari kutaura, nekuti zvinhu zvavari kutaura zvakati zvakaipa, zvimwe zvacho naishuwa. Asi chavari kuti ndicho chikonzero chacho chokuti ihurumende handizvo. Zvinoitika muno muZimbabwe ndezvekudai, pane mitemo yakangotanga pakatangwa nyika ino iri kuma1890 iri nyika yakabatana. Payakatanga kubatana musi wa11 September 1890, payakapuwa zita kuti Rhodesia ndo yava Zimbabwe iko zvino, yakaita mitemo yakawanda mumakore iwavo inokonzera kuti matarisiro atinoita zvichegwa, matarisiro atinoita nzvimbo dzokumaruwa kunowanikwa zvichegwa akamira sei. Mutemo wekuti izvo munhu kana uri pamusha pako pakawanikwa zvichegwa pasi pomusha wako hazvisi zvako, ndezvewazviwana. Mutemo wakaitiwa nekuburikidza neparamendi yaivako, mitemo iyoyo ichiriko, handinozviona. Mutemo wekuti izvo macommunal areas, maland rights achona vanhu variko havana ownership, vane right of occupation kwete right of ownership. Zvinoreva kuti izvo havagoni kupa mvumo iri kutaurwa iyi, nekuti havana right of ownership. Mitemo iyoyo futi yakabva ikoko. Zvose zvataurwa izvi politics dzinowandisa. Ngativiranei kuti nyaya yemaresource rights inyaya inoda kuti tigare pasi sevanhu vemuno muZimbabwe touyirana kuti chakanaka chaizvo izvo chakuti tiite nazvo ndechipi.
Vamagou,
saka tinotanga kubvunza kuti iko zvino izvi i41 years after independence, asi tine mumwe murume achiri kublema mitemo yakaiswa muna 1891. Saka tanga tichiitei kubva muna 1980 vanhu vedu vari kugara kumaruwa masquata paland iri kunzi havana ownership kana kuti havana title to that land. Saka ndo zvinhu zviri kukonzera kuti president na minister Chitando vari kunyora anonzi maspecial grant vachishandisa part 19 ne part 20 of the Mines and Minerals Act inotaura pamusoro pekupiwa kwemaspecial grants. Ende vanhu ivavo vanenge vapiwa maspecial grants vanenge vatova nepower rekuti vaende kunoita exploration wherever. Asi kunyange zvakadaro, Mines and Minerals Act haitenderi kuti maexplorer vaende kunoita exploration mumisha yevanhu.
Petai chirongwa chedu vachinyoka.
Zviri kutaurwa zvokuti vanhu vari kuchera zvisiri zvakanangana neMines and Minerals Act. Redway, ngatiregei kuti vamunangagwa navachitambe tichikangama kuti izvo musi unou zuro uno chaiwo Zaki yakanosunga munhu kumatisa dona wanga achichera pasini.
Gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatinomudai Chinyoka vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumukuru werimwe sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu munharaunda dzine zviwanikwa, the Center for Natural Resource Governance, vaFarai Maguu vachitaura vari parunare kwaMutare. Mumwe murume wekwaMutare ari kurarama nekuuchika miti iyo anotengesera vagari vemunharaunda yake pamwe nevamwe vari mudunhu reManicaland. Loida Moyo anotipanyaya inotevera.
Vasonge yavaneta basa rekuuchika miti yakasiyana-siyana vachitengesa, uye vanorima miriwo yemhando dzakasiyana-siyana. Vasongea avo wakaberekwa kunzvimbo yedora pindo kuchamembe kweguta remutare vanoti vakatanga basa rekutya miti mugore 1991 vachiri kushandira mumwe murungu kumapurazi ewemouth muno mamutare. Vanoti kubva pavakasiya basa rekufudza mombe vachitanga rekutya miti havana kana kuzocheuka shure.
Ndinozi Jethro Songea, ndinobva padora pindo, ndakazvawa gore na 1969. Ya inini mhuri pamhuri ndakagurira zvanga zvakangoneta neta, ndobva ndaenda kungosenzawo kumbofudza mombe kumamisha. Ndobve takatanga kuita zvemiti nemungezwe ndaiyo aizi Miss Taylor. Madijas trees nemaexotic techingofamba mumakomo techitora masiri.
Vasongea vanoti vakasiyirwa kambani nemumwe murungu waishandira muna 2009.
Mungezi wangu akati hona iyo Jethro iyo waindinetse kuti ini ndoda kuita zviro zvangu, saka ini ndakuvhara hangu nesari iri mutown. Saka ndakati kuti wadaro iyo alwani wadigonera atobva tatosainirana pasi 2005 iyoyo tobva tasainirana pasi obva atondipa zvese kambani obva andipa rori remiti pa 2005 ipopo kwakutotanga kutoita zviro zvangu ndechingoitawo zvetaingoita nemangezaya.
Vasongea vanoti vakakwanisa kutenga imba muguta uye nekuendesa vana vavo kuzvikoro pamwe chete nekukwanisa kutenga motokari. Vanoti pamusi wakanaka vanokwanisa kuenda kumba nemadhora makumi mana ekuAmerica kana kudarika, asi pakauya vemakambani kana vezvikoro vanenge votaura mari refu.
Ndakazogona kuti ana aende kuchikoro kuzototenga imba nekuzotoita upenyu hwangu ndopo wakatotanga kuchinja pendakazotanga kutozviitira zviro zvangu ndege ipo papo zvindakasiyirwa nemungezi uyawa. Mungezi uyawa aitouya aitofunga kuti ini ndichabhuroko. But akatonditi iyo watoshinga akutondipo kutoti kutonditaurirawo zvekuita ita kudai kana akaona mabasa mahombe fanika raakaona repawilloton apo rekosima maavho mahasi aya akatondidaidza totoita basa ipapo.
Vasongea vanoti vari kubatsira zvakare vamwe vavo vanofarira kuita mabasa emaoko ekuchika miti izvo zvatovasimudzira pakare. Vasongea vanoti dambudziko ravo nderekushaya nzvimbo hombe yekushandira sezvo vari kushandira vari pamba pavo. Vasongea vanoti vanoshuvira kuwana poroti kana munda wakakura kuitira kuti vakwanise kuwedzera basa ravari kuita.
Ini dai ndamboonawo nzvimbo yakati kurei nekuti magezi endaigona endaishanda nawo kazhinji hapana chendisikazivi kana kuita zvemarosis ekuexportwa zviya zviya ndinozvigona stereki nekuti ndiro basa rendakangodzidza ndechingobva pachikoro hapana zvimwe zvendakamboita ende zviri kutondibatsira zvakanyanya kuti ibasa rinonga risikagumi rinongoenderera mberi.
Mumwe wevanotenga zvinogadzirwa navasongea amai Judith Nyaruwa avo vanova murayiridzi kunyanga vanorumbidza mabasa anoitwa navasongea.
Isu tinotenga miti all the way from Mutare kuno kunyanga. Tinotengeserwa miti nemukwasha wedu. Miti yavo vanotitengesera miti yakanaka stereki haiti hainetsi kubata plus taakutoona kuti project yedu yatiri kuita macitrus trees masikuzi akatikomberedza aakutochiwawo nekuda kutenga miti yavo. Saka zvinhu zvinotifadza kuti munhu ari reliable anotengesera miti inotiitira zvakanaka.
Miti inotengeswa navasongeya inotangira pamadhora maviri ekuAmerica zvichienderana nemhando yavo uye nekukura kwainenge yaita. Vasongeya vanoti zuva rega rega vanomuka nenguva dza5 mangwanani vachigadzirira kutanga basa kunze kwemusi wechishanu uyo vanoenda kuchechi yavanopinda yeJohani Masowe wechishanu. Vanhu vakawanda muZimbabwe havana mabasa zvichitevera kupara kwaita upfumi munyika zvekuti veruzhinji vari kupona nekuita mabasa emaoko sezviri kuitwa navasongeya. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Damoyo.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika pamwe nedambudziko recovid-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington DC zvosangana nemiriri weZimbabwe muAmerica nemusi wemugovera. Munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo nekodzero dzevanhu dzinoti mitemo yeminda nezvicherwa isina kuvandudzwa kubva munguva yeRhodesia vagare vakabatira hura mumaoko sezvo vave kumanikidzwa kutama. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika atisenda baku VOA Njebele.